kana president vachida kuita meeting na vachamisa vachamisa vachaziswa president vamunangagwa havana chizvarwa cheZimbabwe chavanoramba kutaura nacho. Saka Chamisa ndoumwe wavatungamiriri vemaopposition parties ari muno muZimbabwe. I'm quite sure that if he's patient enough, kana nguva yekuti aonekwe yasvika, invitation ichauya kwaari. Mazira andinoita baba vamunangagwa ndeyekuti havana chizvarwa chavo chavanoramba kukurukura nacho kana paine nyaya dzoda kukurukuru. And it knows you have to achamisa vakabuda varivo number 2 pa my elections kurova kuti vane support as an opposition leader yakakura munonyika. Saka vakangoyauya kwana rakavandira nhasi vagadzi madebita vachaenda mberi nokunausa macabinet minister zavo nemamwe mabasa akati wandei akavapesana navo. Ngavapore zvavo baba vachamisa, vachaonekwa napuresident wezimbabwe.
Tootarisawo zvimwe zvavanga vachisimudza, nyaya dzekuti kuri kuti nhaurirano dzaitwa vanoda kuti pavandudzwe zvimwe zvinhu zvakaita semashandiro ZEC vachitaurawo nyaya yekodzero dzevanhu kuti dzinofanira kuremekedzwa. Munotikowo kudii sebato reZANU-PF?
I'm quite sure those are issues dzinogona kudiscusiwa. We cannot say the situation yedu iri perfect. We should always try to improve. Saka kana vakagadzirawo agenda yavo zvakanakanaka, asi ngavaziveka kuti kana vaine agenda yavanoda kukurukura nayo nomutungamiriri wenyika yeZimbabwe havatangi vataurawo idziya. Ndopanomboti kanganisei vachamisa, vanofanira kuziva kuti nyaya dziri kupinzwa kudare nomutungamiriri wenyika dzinotumirwa under confidential cover, vodiscusa behind closed doors, tozoziviswa zvabuda munhu aurwa. Dai vakangodzidza izvozvo before tizokuchikoro nezvokutonga nyika zvakatisiyanei.
Mubato reZANU-PF mune vamwe here vamangwana vari kuti ngapaumbwe hurumende yemubatanidzwa kana kuti izvi zvinenge zviri kuna vamunangagwa?
Handisati ndazvinzwa zvehurumende yemubatanidzwa. We don't go for elections so that we create a coalition government. We go for elections kuti citizenry yenyika idetemine kuti party inodiwa kudarika dzimwe dzose ndeipi. In this case ZANU-PF ine 2/3 majority. Ini ndichizvitaura ndakamira inini as a political leader, pfungwa dzangu dzinoti handioni basis yokutorota tichiita inonzi inclusive government. If you want to see a weak government, form a coalition government. ZANU-PF wants to lead this country to prosperity. Inogona kuzviita izvozvo inokuti ine 2/3 majority in parliament, ichicreata mapolicies ayo achinopasa kuparliament ichipusha agenda yayo without contamination. Kana ruzhinji rweZimbabwe razotiwo vachamisa tongai gore irorowo, vombotongawo vachiita madiro ajojina, vachiisa mapolicies avo, vachapusha through parliament vasina contamination inenge ichibva from another party. I believe kuti ZANU-PF yakaisa manifesto yayo ikaitengesera ruzhinji, manifesto ikatambirwa, vakawana 2/3 majority in parliament, vamunangagwa vakawina as a presidential candidate. Vanofanira kupusha agenda yavo yakavawinisa. Kana vachida kuita in inclusive government or coalition government, votombodzokera back kumageneral supporters awe ZANU-PF, ovaudza kuti mogai nini namamp enyu makonewa modawo kubatsirwawo nana Chamisa navamwe. Kana vanhu vadero ndiona ndo zvinogona kuitika, asi maonero angu ndokuti nevhoti yakapuwa ZANU-PF, there is no need for us to be contaminated nepfungwa dzokuMVC.
Asi katakanzwa vamwe vakarwa hondo ava vachikurudzira kuti ngapaitwe nhaurirano dzakadai.
Ai, vakarwa hondo vari kuti ngatigare munyika yedu murunyararo. Havasi kukumbira. Kana wese akastudya political science achakuudzai kuti a coalition government is the weakest form of government.